Havazi ninga, zvino hazvina kumira zvakanaka. Madrama ataona kuHiroseka uko anhasi aanoratidza kuti zvinhu kumberi uko hazvina kumira mushe. Makaona vanhu vaakubudirana pachena zvakadaro kuti vari kurutivi vari kuimbira purezidendi Mnangagwa, vari kurutivi vari kuimbira General Chivenga. Muzanu PF hatina kumbozviona zvakadaro kana nguva yaMugabe chaiyo, kuti vanhu vanonyatsobuda pachena kuti isu tiri kudiviri, especially vanobuda pachena vachiti purezidendi aripo pachigaro nguva iyoyo, hatichamudi, tiri kuda vhaisi wake.
Zvinorevei izvi vaambofana vaMunangagwa hanzi vataura iwani nyaya yekubatana nerunyararo?
Zviri kuratidza kuti zvivindi zvaakuratidzwa nediviroro riri kuda vaGeneral Chivengwa riri kutoratidza kuti raane zvivindi. Pane parakatsika, pane zvariri kuziva and harichatya, raakutoziva kuti aiwa pane zviri kuitika.
Ngatimbodzokai paVision 2030 apa, yakajeka here kuvanhu nyaya iyi?
Nyaya yeVision 2030 taakutoziva isu kuti hainei nekusumudza upfumi hwenyika. Ivhizheni yakatoiswa gore raakaiswa iyo, vanhu vatoi nepfungwa idzodzo mumusoro yavo yekuti zvinotoreva kuti vaMunangagwa vanenge vari pachigaro kusvika 2030. Ndo zvazvaingoreva, nekuti takabhoti sezvo mavhizheni mamwe achiitawo kana 50 years 30 years, asi mutungamiri anenge achizviziva hake kuti aiwaka hazvirevo kana vhizheni iri yenyika, ini pachangu mutungamiri ndini ndinofanira kuiona kuti yabudirira. Ndinoindowo pandinosvika ndobva. Umwe mutungamiri wopinda oenderera mberi kusvika vhizheni iyoyo yazadziswa. Umwe anogona kutoti vhizheni 2060 chakuti, asi tichiziva kuti hatisi kuti iwewe wazvitanga wacho ndiwo uchapedzisa rwendo. Uchapirawo umwe kuti aenderere mberi nerwendo apedzise.
Zvinonzi wani zvine kuvandudzwa kweupenyu nebudiriro kwevana veZimbabwe?
Vanga vachitoti vhizheni 2030 iri kutoreva kuti vaMunangagwa vanenge vari pachigaro. Zvanga zvisinei nezvekuti apa middle income economy, zvanga zvisinei zvekuti vanhu vagare zvakanaka, infrastructure development dzavari kutaura idzozvo nezvimwe zvidevelopment zvavari kutaura, industrialization, kwete, hazvinei nazvo. Zvavari kurevera apa ndechekuti ivo vanenge vari pachigaro, ndo vhizheni yacho iyoyo.